Mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands, Inspector Emmanuel Maoko, vabvuma kuStudio 7 kuti vange vanzwa nezvechiitiko ichi, asi vati vange vasati vave nezvekutaura zvizere. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro, vatova vachiri kuunganidza umbowo hwezvaitika vakati tizovabata. Kurukota redunhu reMidlands, Valari Mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti varwadziwa zvikuru nechiitiko ichi uye hurumende yatoti chikoro ichi chivharwe kuchiitwa ongororo izere yezvakonzeresa kundengendeka uku. Nhengo yeZANU-PF vaMaclean Nyamucherera vanokanzura weWard 6 munove mune chikoro cheGlobe and Phoenix vatsinhira izvi vakati mushure memusangano waitwa uyo wange uchisanganisira veboka reCivil Protection Unit CPU vadzidzi vachaendeswa kune zvimwe zvikoro.
Matare agarwa kwava nekwatsvagirwa pekuti vana vadzidze 2 weeks dzodzidza Sara, vana vachange vachidzidza vamwe paRussell ndopavatsvagirwa pokuti vachange vachidzidza ipapo paRussell Primary School. Chikoro chiri paNext, saka hatinotenda kuti zviri kufamba zvakanaka. Tinotenda Second Republic new dispensation yokumiramira kwavaita.
Muzvare Judith Tobaiwa, nhengo yebato reCCC, vari mumiriri weKwekwe Central mudare reParamende, vaudza Studio 7 kuti pave nenguva pachityirwa kudhirika kwemidhuri nezvimwe zvivakwa paGlobe and Phoenix nemuguta reKwekwe, asi pasina matanho ari kutorwa ekugadzirisa izvi.
Isi nyaya yekutanga kuitika, tine classroom yemaECD yakaita dambudziko zvakare gore rapera kusvika vazovhara classroom pasame chikoro icho cheGlobe and Phoenix Primary School. Dai waro ministry yaona zvekuita nekuti upenyu hwevana vedu huri parisk. Chikumbiro changu ndechekuti ngatisashandisai politics pazvinhu zvinokonzera macitizens.
VaEmmanuel Moyo, murwiri wekodzero dzevanhu, variwo mugari weMukwekwe, vatsinhirawo kuti vanoona sekuti mapazi ehurumende ane chekuita nenyaya iyi ave nenguva akapeta maoko.
Ndinotarisira kuti hurumende ichatora nyaya iyi zviri serious with the potency it deserves kuitira kuti tisave tinozosvika pakurasikirwa neupenyu hwevana neupenyu hwevanhu vanogara munzvimbo iyoyo.
Taedza kubata mutauriri weEnvironmental Management Authority mudunhu reMidlands vaOswald Ndlovu, asi nharembozha yavo yange isingabatike. Muguta reKwekwe mune nharaunda yakakura yekucherwa kwegoridhe nezvikwata zvinoita izvi zvisiri pamutemo, uye vamwe vanoti izvi zvine chekuita nezvematongerwo enyika mukati nekuti vanoita izvi vanonzi vanotsigirwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Pamusangano wepagore wakapetwa nezuro, kucherwa kwezvicherwa zvisiri pamutemo kunyanya goridhe munzvimbo dzakasiyana-siyana ndechimwe chezvinyunyuto zvikuru zvakataurwa nezvazvo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.